sesanga tinozvitambira nemufaro nokuti zvino zvatata gara tichitaura hedu kuti zviri kukwedzera kukanganisa mafambiro avanhu pamabhodha nokuti pakuyambuka vanhu vanopedza maawas nemaawas vakangomira vachiedza kuti munhu umwe noumwe abudise affidavit yemwana kana kuti consent letter yababa yekuti mwana afambe namai kana kuti mwanavo afambe nababa zviri zvimwezvo. Saka zvinhu zvazvichikonzeresa mirizhonga pabhodha nokuti vazhinji vacho vavasingawani maaffidavit awa. Anototengesewa ukaenda parengi mugweru ukaenda mukwekwe anenge achitotengesewa 100 rand kuti munhu awane bepa iroro. Saka zvinhu zvazvo zvava kuvhiringa mafambiro avanhu zvikuru vanhu vanenge vachifamba havo zvokuti vari kuona hama dzavo muSouth Africa.
Advocate Shumba, tinoona kuti mitemo yakaita saiyoyi neimwe nzirawo inenge ichibatsira mamwe mativi sepamwe pekuti vanhu vanonetsana mumwe wotiza nevana angave murume kana mukadzi zvava zvisingabatsiriwo here izvo?
Pakutiza nevana kana vanhu vanetsana zvava zvichibatsira hazvo, but atitarirei divi randambotaura rokuti zvava zvisinganyanyi kuchinja anything kana kumisa human trafficking kana kubudiswa kwavana mune imwe nyika vachipinda muSouth Africa kana kubva muSouth Africa vachienda kuZimbabwe nenyaya youori huri pamabhodhas. Saka munhu wese kana uchitobuda muSouth Africa unobhadhariswa 200 rand kuZimbabwe inside, wobhadhariswa 200 rand, unenge watobhadhara 200 rand kuSouth Africa inside. Saka zvava zvisingabatsirizve nokuti uori hwagara huchingovapo, vana vanongobudisiwa. Saka nyangwe panoita dambudziko rokuti riri pakati pomurume nomukadzi vachigwira mwana, vana vava vachingobudisiwa zvakare. Asiwo tinongoti hedu mutemo pachezvawo wausina kushata, asi kungoti wawakukonzera matambudziko akatowanda. Saka tichiti isusu tiri kumutambira hedu kuchinjiwa kwaitwa maconditions awo nokuti zvava kutobatsira kuti vanhu vafambe zviri nyore nevanawo vanenge vachiinda kuSouth Africa kuona vabereki vanoshandira kuSouth Africa zvavanyore kana pari pamaholiday zvavanyorewo kuti vana vari muSouth Africa vanodzidza vaende kuChristmas. Saka panofanira kutsvakwa dzimwe nzira dzokumisa child trafficking pamaborders dzisiri dzokuti mungoshungurudza vanhu muchibudisa maaffidavit.
Mutemo uyu unobatsirawo here vana vanenge vachizopinda vachigara muSouth Africa kuti vanga vachizoenda kuzvikoro nezvimwe zvakadaro?
Hazvina zvazvinochinja pakugara muSouth Africa uchienda kuchikoro, hazvina zvazvinobatsira nokuti uyu mutemo unongovawo kuti pabvisiwa dambudziko riri pamabhodhas kuti kana ari mwana ari 18 years and below unofanira kubudisa kana kubudisirwa affidavit yokuti umwe mubereki asipo wapa mvumo pakufamba kwemwana uyu.